Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano weSADC uyo. Vanoita zvemitambo vokurudzirwa kutsvaga nzira dzekuzvishambadza nekushambadza mabasa avo kuti vaonewo cheuviri kubva mazviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yatambidzwa chijana chekutungamira sangano regungano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC pamusangano weSADC Heads of State Summit waitirwa muHarare. Asi munyika maberekera ingwe kune vanopikisa vari kupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvi zviri kushorwa nevakawanda pasi rose zvichinziwo zvasvibisa zita renyika zvakanyanya. Mutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidzwa jana iri richapera mushure memwedzi gumi nemiviri sezvagara zvichiitwa, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dziri muSADC kuti dzisabvumidze dzimwe nyika dzingada kudziudzira zvekuita munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi.
Let us never sacrifice our unity, solidarity or African culture.
Ndinoti hatifaniri kutengesa rusununguko rwenyika dzedu nekuda kwemari. Ngatiitei kuti vose vanoda kutibatsira kusimudzira upfumi hwedu vaite izvi vachitevedzera mitemo yedu isu.
Vachitaura pamusangano mumwewo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muSADC vaElias Magosi varumbidza utungamiri mugore radarika hwevanga vari mukuru wesangano remubatanidzwa iri vaJao Lorenzo.
I wish to take this opportunity to thank the chairperson of SADC, His Excellency João Manuel González Lorenzo.
Ndinoda kukorokotedza nekutenda vaLorenzo vakabata basa rinonwisa mvura mudunhu redu mugore radarika.
Asi varikowo vanga vachitarisira kuti musangano wanhasi uchakurukurawo pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzisina kugutsa veruzhinji vanosanganisira iyo SADC, African Union nevakawanda vemuZimbabwe, hurukuro inova isina kuitwa. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti kunyange vatungamiri venyika dzemuSADC vauya neuwandu hwavo kumusangano weSADC hazvirevi kutambira sarudzo dzakaitwa navaMnangagwa.
Kana riri dare rikagadzikwa chero mumusha mebhinya kana kuti memuroi, hazvirevi kuti vauya kuzokorokotedza kana kusumudza nekuvandudza uroi kana hubhinya. Zvine zvakangoti zvakarongwa kare kuti rinenge riri dendenedzwa kana kuti majana kana kuti mikana yokunge vanhu vachisumudzira chiitiko ichi.
Asiwo mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti zvinosuwisa kuti vachamisa vachiri vakabatirira panyaya yesarudzo.
Asi neimwe nzira vachamisa zvavanakira, nokuti kana vane zvichemo zvekuendesa kuSADC havachakwiri ndege, vanongorova mota yavo kana kungofamba netsoka vosvika paofisi yachairman vosiya zvichemo zvavo kuSADC zvoongororwa.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu waitirwa paparamende itsva kuMount Abden muHarare waona vatungamiri venyika gumi neshanu vachiuya muHarare kunze kwemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, avo vanofungidzirwa kuti varimira namuganhu navaMnangagwa. Vamunangagwa vakaudza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kuti Zambia inowana rubatsiro rwakanyanya kubva kunyika yeAmerica. Vakuru muhurumende yavamunangagwa nemubato ravo reZANU-PF vanopomerwawo mhosva yekusaremekedza vaichilema nekuvatuka pakaitwa sarudzo munyika, sezvo Zambia yaitungamira chikwata cheSADC chakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka. Vaichilema vakataura vari padande mutande nezuro pakutambidza chigaro chasachigaro weSADC Troika kuNamibia. Vanoongorora nyaya dzezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese uye vari mudzidzisi pachikoro cheBindura University of Science Education, Dr. David Makwerere, vati vatungamiri venyika dzemuSADC havafaniri kuwanza simba kumuromo sepinjisi, asi vanotarisirwa kuita zvavanovimbisa veruzhinji.
Tinotarisira kuti mukushandidzana ikoko vatungamiri veSADC vagone kuzadzikisa zvavanotaura nekuronga misangano, nekuti nguva zhinji vanotaura nekuronga pasina chinozobuda.
Musangano weSADC Heads of State Summit uyu wanga uchiitwa pasi pedingindira rekukurudzira kushandiswa kwemishina yechizvino zvino kuti SADC ibudirire, kana kuti promoting innovation to unlock opportunities for sustainable economic growth and development towards an industrialized SADC. Asi vakawanda munyika vanga vave kuda kuti musangano uyu uitwe udarike, sezvo vanga vachioneswa ndondo nemapurisa nemasoja ayo anonzi anga achityira kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vanhu vanodarika zana nemakumi manomwe vanosanganisira vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa mumwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika apo musangano weSADC waizoitwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dzirikurudzira vaimbi, vatambi nevamwe kuti vatsvage nzira dzekuzvishambadza nekushambadzawo mabasa avo kuti vakwanise kuwana chouviri. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo vamwe vari muchikamu ichi vari kutatarika kurarama sezvo upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ko, ndedzipi nzira dzekuti vatambi vangazvishambadze? Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Nzira idzi dzinosanganisira madande mutande akaita seFacebook, X yaimbonzi Twitter, TikTok nemamwe. Vamwevo ndo vanoshandisa zvivhitivhiti zviri mumabhazi uye kushandisawo vane mukurumbira kana kuti mainfluencers. Muimbi akaremara ane mukurumbira munyika, Chipo Muchegwa, audza Studio 7 kuti akasimudzirwa zvikuru nekuridzwa kwenziyo dzake mumabhazi.
Vekunze vanenge vachiuya kuno kana vanenge vachienda ikoko vanenge vachionawo kuti kutorewo nemaartists Zimbabwe vari kuita zve vari kugona kuita music, kuti music yedu iridzo mabhazi the way of marketing our music.
Vanoongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform, SIFAPA, Muzvare Angeline Dimingo, vanoti mimanzi nemitambo zvinokasika kupararira kumativi ose enyika kuburikidza nekuridzwa mumabhazi.
Munhu akanakidzwa nemimanzi ari mubhazi achatakurana nawo mumanzi iwoyo, achada kunounzwawo kunzvimbo yaari kuenda.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot Marco vanoti semaonero avo kushandiswa kwemadande mutande kunopa kuti mbiri yemunhu ikurumidze kusvika kana mhiri kwemakungwa.
Vanokwanisa kuzvitengesa kwete munyika mavo chete, asi vanokwanisa kuzvitengesa kune dzimwe nyika, kune vamwe vanokwanisa kushanda nawo nekuburikidza kwekuva vari chiwanikwa varipo panzvimbo dzakafanana sedzeintaneti.
Muimbi wemusambo wembira achidzidzisa zvemimhanzi paMusic Crossroads Academy, Mary Anibal, anoti akashandisa nzira yedande mutande resocial media kushambadzira damba refu rake rinonzi Maria Wenyu muna chikumi gore rino.
Ndiri kushandisa social media yakaita seWhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter uyezve neYouTube.
Pane vamwewo vanoita zvemitambo vaitambiri yakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook vakaita saTaira Chikocho kana kuti Madam Boss, Admire Mushambi kana kuti Mama V pamwe naMaititi, nevamwe vanoshandiswawo nevanoita zvemitambo kushambadzira basa ravo. Muimbi Nyasha Murada, uyo aimboimba nechikwata cheGwevedzi Afro Acoustic Band, anoti mari dzinodiwa pakushambadza nziyo dzavo dziri kunetsa kuwana.
Inhau yemafans mari kuti tinge tichikwanisa kuti kana tichinge tatsikisa nziyo dzedu nemavideos tigokwanisa kuzvipusha nekuzvishambadza kuti zvisvike kune vateereri.
Vachitaura ne Studio 7, mukuru we National Arts Council of Zimbabwe, vaNapoleon Nyani, vanoti vanoshanda nehurumende kuti chikamu chezvemitambo munyika chivandudzike kuburikidza nerutsigiro rwakasiyana siyana.
Tinobatsira maartists tichivapa matraining, tichivapa zvemikana yekuti vafambe kuenda kunze kwenyika, vachionawo maitirwo anoitwa mabasa iwayo nevamwe kunze kwenyika kuti vavhurike pfungwa, vakwanise kuita zvine mutsindo kana vadzoka muno muZimbabwe.
Kuturikwawo kwemabillboard mumigwagwa ndeimwe nzira yekushambadza zvemitambo inowanzoshandiswa zvikuru mazuva ano mumaguta. Muimbi wenziyo dzechitendero Janet Manyowa anoturikawo mabillboard aya mumigwagwa iri mukati meguta reHarare achishambadza nziyo dzake sezvinoitwawo naAlec Macheso nevamwewo. Nepfenyuro dzewireless televisioni pamwe nemapepanhau zvichiri kushandiswa zvakanyanya zvisinei nekuchekeshera kwaita dandemutande resocial media. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
The Voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yehondo iri muDRC inonzi iri kupa kuti chirwere cheMpox chiri kunzi neWorld Health Organization chinogona kupararira kunyika dzakawanda chinetse kupedza. Vanhu vazhinji nekuda kwehondo vanonzi havana ruzivo rwakanyanya nezvechirwere ichi. Kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu vafa, vamwe zviuru gumi nezvinomwe vakabatwa nechirwere ichi kunyanya muDRC. Ukraine inoti yadonedza ndege dzehondo dzemhando yemadrones gumi neina dzatumirwa neRussia matunhu matanhatu manheru anhasi. Zvakadaro, Russia iri kupomerawo Ukraine mhosva yekuparadza rimwe zambuko mudunhu reKursk ichinzi iri kushandisa zvombo zvairi kupiwa nenyika dzekumawirira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, kana kuti Women's Forum, chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Advocate Nyaradzo Mashaya Mombe, avo vanova ivo mutungamiri wesangano rinonzi Identities Media, avo vachange ivo vari kuparura chirongwa chitsva chekuremekedza vanhu vemunharaunda vari kuita mabasa akakosha. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu, mukatitsanangurira kuti chirongwa chenyu ichi chinonzi chii uyezve tichange tichifamba sei.
Tine mufaro mukuru zvikuru zvekuti tiri kutepenyura chirongwa chemaaward kana kuti mikombe inopiwa avo vari kuita zvakanaka munharaunda dzedu. Takanangana nekuda kukurudzira hunhu yedu atakakura tinahwo hunhu kana ubuntu. Chirongwa ichi ndechemaaward kana kuti mikombe chinenge chizopiwa vanhu vanokodzera. Tiri kushonda ikoko tiri kutepenyura chirongwa ichi tichiudza vanhu kuti pane yatingati makategori kana kuti mabazi akasiyana siyana achange vanhu vachikwanisa kuzvinonimisa kana kuzvitaridza kana kutaridzawo vamwe vanhu. Zvakanangana nevari mumabhizinesi vanoti kana vachingoita mabhizinesi avo vanotozoita chinhanhu chedu vachibatsira vanhu vanovakazvitakara vatingaitiremahumanitarian vaya vaya. Akasiyana siyana maawards achoni achange achikwanisa kuti vanhu vazvinominete. Kune vemaarti vemuafrica saka emuZimbabwe muno mu10 ezetotu emuafrica.
Vanhu vanokwanisa kuzotanga kunge vari kutaura kuti wavanoda kuti apinde pachirongwa chenye chindirini.
Kugamu vure iwo yu kwa teka nangana nao shikenda kumberi. Chino shika muna septemba shaka zara. Hani mga chukasa kuzojiwana na masaisai edu.
Vanenge vachi kwanisa kutiva wani kwe ivo vachi sarudzu kwa kana kutiku nominate. Vanenge vakaita CNC.
Wani vanuti vakuti vaisa. Shaka wanda, shaka kwana, muna raunda kwa ramogara, kila kinge isi mwenzi. Kana muna ari kwenye ame bizimuki wake, sinoti muna uli. Aka nifati kila ochi, je muna raunda ya ramogara, kana kwa kakura, kana kwa noga. Inga beku za kashikoro, inga beku kubisa, kana kubisa. Kwa jine, mutsinde, jokati kwa mwanono, kiki jino, kini jino batita. Wangange wari, abo wanokuri zira, inga kikana, iko jire, jina jimai, kana jiva kare mara, kana jina yu. Vanunga chikinda ni makore kana mbazini, kama chikini ni mashani, nikita basa hiri. Wono inda pasha pika chikati chakati chakati, ndakaba kirava mungodi, nika kukwanta ku, batirava na chakati kana kumatina chakati. Wanuzine fite hiva hawe, kume wande hawe, vanunga chikuda kutendere, vanunga chikuda kutenda chikuru gira, vanunga chikuda kuti, vanoo, wawo ni kutikuta shincha, vanunga wishu kwa kanaka.
Semu zimai, chini chakaita kuti mufunge kutanga kuita chirongwa ichi?
Chakani kuru gira, Anushanda minaraunda ni wani. Ndaka wana mbikati, kani kati kenwa, ambino da kutikitu. Saka tuta kutienda, menjira ye mande ye pamforo. Avo vanoji pira kutina batire wani. Ndoja kandi kwa shungu bebeti, kani kati ngeru kutina da pita wani. Ndaka kutina poka mari, kino kwa kuwa poja, kasi ya nakiana. Shabiti wa deo mkia waka bati, ya shite mkia na awazi mbikati. Kichambe chini maawazi na nanezi yonga kutuwe. Kito kivaa nimewa uina, nikende ii. Sabuti wa waka baka cha uviri. Kote kutituwa kerewe cha uviri. Cha uviri chinova chumeza kira. Hivo pacheja havo, nima sangano. Havano baka nao. Saka chuba kuhuwa kendera vani. Shuvile yangu ndetu kendera vani. Ne mando ya kina da kutendere kwa nai.
Vanenge vachida kuti vaone uyeje kuti vanominate vanu kana kusaruza vanu. Vanenda kupi.
Ani Facebook, you know, the release by Identity Media. Kama kwa Identity Media, Facebook, baby.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu wedu, Our Lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Farai Maguhu, vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, tichitarisa kuparadzwa kunonzi kuri kuitwa nharaunda nevanhu vanochera zvicherwa zvakaita segoridhe, vari kusiya vasina kufushira makomba avanenge vachera. Ngatinzwei vaMaguhu hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere muna 1980. Atisati tamboona dambudziko rekuparadzwa kweenvironment seratiri kuona kubva kunana 2020-2019 zvichiuya parizvino. Goridhe iroro harina chekuita nedevelopment yearia iyoyo, asi kuti riri kusiya minda amakomba zvekuti zviri kukanganisa kuwanikwa kwechikafu, food sovereignty, munzvimbo dziri kucherwa. Vari kutema miti, kugobora miti, vari kuchera mudzizi, dzizi dzakaita sana Mutare River, wana Odzi River, angova madhaka. Saka unoona kuti kosti yekuchera goridhe iri yakakura kudarika mari iri kunzi nehurumende ndoya vachawana. Muripo wacho uchabhadharwa nemagenerations achazouya nesu wacho. Nekuti nharaunda idzi dzichada makore kana madecades emakore kuti dzikwanise kuzviporesa kubva kupondwa nekucherwa kutemwa-temwa zviri kuitika nekuda kwechikorokoza ichi.
Asi takambonzwa kurudzirai kuti vanochera zvicherwa ava vasiye vafushira makomba avo. Hazvisi kuitika here izvo amaguru?
Hapana zvandinoziva zviri kuitika kuvhara makomba iwavo. Dambudziko guru riri kuitika muZimbabwe nderekuti mining yapolitical activity. Hapana panongoungana vanhu vachichera pasina vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachizopupura goridhe ravanenge vachichera vanhu ivavo. Saka mukutyora mitemo yehurumende, mitemo yeenvironment, vane support yemaleaders avo vanenge vakapika vakabata bhaibheri vachiti vachaita zvese zvavachaita vachiteedzera constitution nemitemo yenyika. Ndo vamwe chete ivavo vari kuprotekta vanhu vavo vachikanganisa nharaunda. Pane dambudziko guru raapo iko zvino rekuti veema havachakwanisi kuita basa ravo. Kune nzvimbo dzavasisatogoni kuenda kunoti mirai zvamuri kuita, nekuti vanenge vakuita sekuti vari kurwisana nemapoliticians vari kubhenefita kubva munzvimbo idzodzo. Saka tiri kuona chikorokoza chiri kuwanda. Kana goridhe rapera vanoenda pane imwe nzvimbo.
Tingati makorokoza chete here ari kukonzera kuparadzwa kwenharaunda uku?
Zviri kuitwa West nemachina zvekare. Anova makorokoza haasi mainvestor machina ari kuya muZimbabwe. Makorokoza vari kungochera pavangoda. Makomo akaita sana Botirekwa iko zvino izvi zvinonyadzisa kuti gomo rinokosha zvakadaro iko zvino izvi rangova nemhanza muparavara, miti yese iri kuparara. Kana mvura ikazonaya, mvura inenge yanaya nguva yakareba iya, ndoyekuti makomo iwavawo achapaduka, mvura ichinoyeredza vanhu vanenge vari muzasi imomo. Ndozvatiri kuona kunana Premier Estate, kunewo makorokoza edu echitema, kuti makorokoza echichina vari kudhubura makomo. Makomo iwavo vanochera matrench mumusoro umu vachichera makomba zvekare. Kana mvura yanaya makomba iwo anoita madhamu, anozopaduka mvura yodzika ichiyeredza vanhu nemhuka pasi ipapo. Saka tine njodzi huru yatakatarisana nayo.
Tiri kunzwawo kuti vakawanda vave kupinda mukuchera zvicherwa zvakaita segoridhe nezvimwe. Zvii zvingadai zvave kusunda vanhu vakawanda kuti vapinde mubasa iri?
Hongu zvinodaro, nekuti mukatarisa ikonomi yedu yeZimbabwe, tinotoziva kuti kana uchinge wawana goridhe unoritengesa nemari yekunze, zvikuru sei American dollar. Saka izvozvo zviri kusunda vanhu vakawanda.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran, muchaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ofisi inoona nezveIran muAmerica yeOffice of the Special Envoy for Iran yakanyora padande mutande reX ichiti inoshoropodza zvakanyanya kuurayiwa kwaReza Rasei nehurumende yeIran nekuedza kwayo kuti pasi rose ribvise maziso aro pakuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu kwairi kuita. Reza Rasai aive nemakore 34 ekuberekwa uye aiva achibva kudunhu revanhu vechikedish neyasan muIran. Akasungwa mudunhu reKermanshah munguva dzekuratidzira kwevaipikisa hurumende muna 2022. Kuratidzira uku kwaive kumwe kweurongwa hwekutsigira madzimai weWoman Life Freedom Movement, wakatsvaira nyika iyi zvichitevera kufa kwaMahsa Amini musikana wechidiki wechikedish Iranian, akanga ari muhusungwa achipomerwa mhosva yekutyora mutemo unomanikidza munhukadzi wese muIran kupfeka jira mumusoro kana kuti hijab. Vanhu vanosvika zviuru gumi nezvisere kana kuti 18,000 vanonzi vakasungwa mukuratidzira uku, vamwe mazana akaurayiwa. Rasai akapomerwa mhosva yekuve nechekuita nekuurayiwa kwenhengo yeIran Revolutionary Guard Corps, uye muna gumi guru 2023 akatongerwa rufu. Amnesty International nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti kutongwa kwaRasei kwakanga kusina kujeka zvachose, nekuti akaoneswa chitsuku achitochwa pamwe nekushungurudzwa. Rasei akaurayiwa musi wa6 Nyamavhuvhu, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakaurayiwa vachipomerwa mhosva dzekuratidzira panguva yeWoman Life Freedom kugumi. Kuurayiwa kwake kwakaitika zuva rimwe chete mushure mekunge United Nations Human Rights Council yabudisa gwaro kubva kuchikwata chakaita ongororo pamusoro pezviri kuitika muIran cheIndependent Fact Finding Mission on Iran. Chikwata ichi chakati kushungurudzwa kwevanhu nehurumende yeIran kubva muna 2022 kwakanyanya kukanganisa vemarudzi mashoma nezvitendero zvidiki muIran, kunyanya vemarudzi evashoma eked nebaluch. Gwaro iri rakanongedza kunyaya yakabvira kare yekuve nevanochengetedza nyika mumatunhu ari kumiganho yeIran akanyanya kugarwa nevemarudzi nezvitendero zvevashoma, richiti izvi zvakapa hurumende mukana wekudzvinyirira vanhu mukuratidzira kwagunyana 2022, kusanganisira kuburikidza nekuparura chirongwa chekutumira mauto nguva pfupi kuratidzira kuchangotanga. Gwaro iri rakati kutyorwa kwekodzero dzenhengo dzinobva kuvashoma kwakawedzerwa mukuratidzira kwagunyana 2022, uye chikwata ichi chakaona kuti kumwe kutyorwa kwekodzero uku kunokodzera kunzi kuti kunzi imhosva dzekushungurudzwa kwevanhu dzakaparwa maune. Gwaro iri rakashoropodza kushayikwa kwekuongororwa kwemhosva idzi. Reza Rasei ndemumwe wevanhu vachangobva kushungurudzwa nekuurayiwa vanozivikanwa uye vachibva kunhengo dzerudzi rwevashoma vaurayiwa muIran mushure mekushandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo dzekuungana nekutaura zvavanoda. Sezvakanyorwa nehofisi inoona nezveIran kana kuti Special Envoy for Iran, kuenderera mberi kweTeheran ichishandisa mutongo werufu kuvanhu vakapinda mukuratidzira kweWoman Life Freedom zvichitevera matare asina kutwasuka nekumanikidzwa kwevanhu kubvuma mhosva dzavasina kupara zvinofanirwa kushoropodzwa zvakanyanya. Hofisi iyi yakati inoramba yakazvipira kuona kuti hurumende yeIran yatorerwa matano nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kwairi kuita. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga, makateerera kustudio 7. Tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa munyika nekunze. Mumitambo yekutanga yechibuku Super Cup First Round, FC Platinum yarova Hotel 1-0, kuchiti Caps United yarova Bekita Minerals 1-0, Chicken Inn yaita Mangange 1-1 neYada, asi yazorowa iyo Chicken Inn ndiyo yakundwa kuma penalties neYada 5-4. Mitambo yeEnglish Premier Soccer League yatangawo nhasi. Pamitambo yatambwa nhasi, Liverpool yarowayo Ipswich 2-0, kuchitiwo Arsenal yarowayo Wolverhampton 2-0, Nottingham yaita Mangange 1-1 neBournemouth, Newcastle yarovawo Southampton 1-0, kuchiti Brighton yarovaiyo Everton 3-0. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yotora zviri pamutemo chigaro chasachigaro weSADC chinotenderera gore rega rega munyika dziri mugungano iri. Asi nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwevanopikisa iri kuisa mute pamusangano uyu. Mashoko achangotambira anotiwo imwe nengo ye MD ye CCC wevaimbova mumiriri weBinga North mudare reparamende vaPrince Dubeko Sibanda vasungwa paBite Bridge. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda bako.